tinovumirana nayo because sekuona kwedu munhu wese anoda kuti kana munhu ane mhosva ngamire pamberi pemutemo otongwa nemhosva yaaita. Tinokurudzira futi kuti kana munhu akutongeswa mhosva yake itwe pachena kuti vanhu vese vane interest panyaya yacho vakwanise kuona kuti nyaya yacho yakabatwa nemazvo.
Tochitarisawo kuti hurumende yakaumba iyo boka rinoongorora nyaya dzeuori re-Anti-Corruption Commission. Semaonero enyu, riri kushanda zvakanaka here zvingaita kuti uori husaramba huchienderera mberi munyika?
Sekuona kwedu commission ikushanda zvayo, asi kune nyaya yokuti pamutemo haina masimba okusunga vanhu kana kuti kuendesa vanhu kukoti. Inoshanda apa pa nerubatsiro remapurisa kana kuti ne Attorney General's Office. Asi nekuti kune constitution new one ikupa mabasa, basa iroro raitwa ne AG, Attorney General, for example, ku National Prosecuting Authority. Tinofungira kuti vanokwanisa kuita ukama huri nani kuti pakuda kuti kuitwe maprosecutions vakuzokwanisa zvino kushandira pamwe chete.